Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera 14, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zviri kuitika nguva dzino zvinhu zviri kushungurudza vanhu voko chaizvo muGaza vari kunzi ngavabude vapuwa nguva shoma shoma kuti vabude.
Hondo iri pakati peIsrael neHamas yotyirwa kuti ingangokanganisa kugadzikana kwedunhu reMiddle East.
Tauya kuwa 2500 grupu yemadzimai vakazviunganidza vakaita cooperative yavo.
Hurumende inocherechedza zuva reInternational Day of Rural Women remadzimai ekumaruwa iro rinocherechedzwa pasi rose mangwana. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mauto emuIsrael anonzi azivisa nezvemukana wemaawa matanhatu wekuti zvizvarwa zvePalestine zviri kumaodzanyemba kweGaza zvienderere mberi nekutiza misha yazvo zvichienda kuchamhembe kwewadhi Gaza zvichishandisa nzira dzakatarwa dziri mukati meGaza. Zviuru zvevanhu zvinonzi zviri kusiya misha yazvo zvichitevera kurudziro yekuti vanhu vabude mudunhu iri mauto eIsrael epasi asati apinda. Asi chikwata cheHamas chinonzi chiri kukurudzira vanhu vese kuti varambe vari mudzimba dzavo uye kuti vamire semusambangwena pahondo yepfungwa yavakatarisana nayo. Mauto eIsrael anonzi azivisa kuti Hamas ine vanhuwo zvavo vanodarika 120 vari muhutapwa muGaza. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu zviuru 423 kana kuti 423,000 vamanikidzwa kusiya misha yavo muGaza. Hondo pakati peIsrael neHamas inonzi yauraisa vanhu vangangosvika zviuru 3 kubva kumativi ose ari kurwisana kubva Hamas zvayakatanga kurwisa Israel musi waGumi Guru 7. Mukusiya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vachidzidzisa paDeVry University kuColumbus muOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha avanoti vave kutyira kuti hondo iyi ichakanganisa dunhu reMiddle East.
Zviri kuitika nguva dzino zvinhu zviri kushungurudza vanhu voko chaizvo muGaza vari kunzi ngavabude vapuwa nguva shoma shoma kuti vabude nokuti Israel inenge iri kugadzirira kuisa mauto ayo muGaza kunotsvaira varwi veHezbollah. Saka zvinopa matambudziko chaizvo kuvanhu vanongonzi ibvai nouwandu hwavo vasina kunge vachipiwa zvokufambisa.
Munoona here nyika dzemiddle east dzichipindira muhondo iyi?
Vamwe vanosapota Hamas semauto eHezbollah ari kuLebanon vari kutotaura kuti tiri kuzviona zviri kutitsamwisa zviri kuita Israel. Ukuvo Irani sahwira weHamas vari kunge vachitauravo kuti isu tinosapota Hamas. Saka kukutidzira ikoko kunge kukutidzira moto kuchazoita kuti dunhu iroro reMiddle East rimake nehondo nokusawirirana kwavanhu. Iko kuriko kunobva mafuta epetro nedizeri zvinobva zvazoomesera ufumi hwepasi rose. Tinonatsokuona isu kuti nyika inorudo neisina rudo ndeipi. China neRussia hatisi kuvavona vachiyananisa nyika kana kunzwa kuti vari kuti ngazvimire pakati vanhu vasarwisana, asi hurumende yeAmerica iri pakati pazvo.
Tirukunzwa Hamas iri kutokurudzira vanhu kuti mirai semusambangwena, musabuda mudzimba menyu. Zvinosiya papi vanhuwo zvavo vemuGaza Strip, maPalestiniana?
Zvinobva zvaita kuti vatadze kuwisisa kuti voteerera vapi. Asi chinangwa cheHamas ndochokuti icho vasarwiswa neIsraeri, nokuti varenge vakapotera kuvanhu vasingazivi kuti vari kuisa life yavanhu pakaipa chaizvo, nokuti Israeri haisi kuzomira kurwisa Hamas nokuti yakarwiswa zvaisati yamboitwa. Saka Hamas iri kuda kuvanda navanhu.
Nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuColumbus kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Mapato ari kuchema-chema nemafambisirwo akaitwa sarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu gore rino neZimbabwe Electoral Commission pamwe nekupikisa zvakabuda musarudzo idzi. Ari kukurudzirwa neSADC kuti ashandise matare edzimhosva ari munyika mukutsvaga kugadzirisa gakava riri munyika rakasimudzwa nesarudzo idzi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera. Tine urombo regai tichakupai unaurwa iyoyo nekuti mishina yedu yatikanganisikei, asi pari zvino regai titarise zviri kuitika kuzuva rekucherechedza zuva remadzimai repasi rose kana kuti International Day of Rural Women, uko bazi rezvemadzimai raenda kumushandira pamwe wemadzimai wemuteyo Value Addition Corporation Center uri muward 25 kumaruwa echiredzi mudunhu remasvingo. Zuva remadzimai ekumaruva rinocherechedzwa musi wa 15 gumi guru gore roga roga pasi rose. Dingindira regore rino rinoti Rural Women Cultivating Good Food for All, uye rakanangana nekuburitsa pachena basa rinoitwa nemadzimai ekumaruva pakuwanisa vanhu chikafu chakanaka. Mabiko aitwa nhasi aya atungamirwa negurukota rebazi rinoona nezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa, uye apindwawo nevanobva kumapoka akasiyana-siyana anotsigira madzimai. Kuti tinzwe kuti zuva iri racherechedzwa sei, tabata amai Mutsvangwa.
MuZimbabwe muno tete in the spirit of inclusiveness, also in the spirit of devolution and decentralization. Tauya kuward 25 pane gurupu remadzimai vakazviorganiza vakaita cooperative yavo vanorima. Isu seministry takauya ipapo nemadevelopment partners vedu vatinoshanda navo vakawanda zvikuru. Kunzvimbo yatiri kuno kwakaoma, saka vanonyanya kurima atinotima traditional grains, tingati rukweza, mapfunde, mhunga. Saka tapiwa zvipo kune madzimai ava.
Zvipo rudzii zvapiwa kumadzimai aya Honorable Mutsvangwa?
Vaishupika zvikuru panyaya dzekuharvesta zvavairima zvakaita semaiwo matraditional grains andiri kutaura. Vapiwa tresha yekuti zvinove nyore, vanogona kutohavhesa nekupresha nekurudzisa zvinhu zvacho zvinobvikwa pamhunga zviya zvanonetsa kuponda. Uchita se havachaiti zvekuponda, vangokandira mumashini endi muguva rimwe chete vanogona kutosvitsa 9 tons. Ipapo pakaitwa bhoho nesora.
Zvii zviri kuitwawo nebazi renyu kusimudzira madzimai ekumaruwa?
Ministry yewomen affairs mandate yedu ndeyekuti madzimai vasimudzirwe vaite zvavanobata nemaoko avo.
Vanga vari gurukota rebazi rinoona nezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa vari parunhare kumaruva echiredzi mudunhu remasvingo neStudio 7. Iye zvino tokupai nyaya yegwaro reSADC rekupedzisira panyaya yekuongorora kwavakaita sarudzo iro riri kukurudzira mapato ari kuchema-chema nemafambisirwo akaitwa sarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu kuti vange vachitevera mitemo kuburikidza nekuenda kumatare kuti vange vachiisa kupikisa kwavo. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Izvi zviri kubva kusangano reSadc Lecture and Observation Mission kana kuti SEOM iro rakaongorora mafambiro akaita asarudzo munyika mugwaro raro rekupedzisira iro rakasvitswa kubazi rinona nezvekudzidzana nedzimwe nyika nezuro. Zvichienderana nesection 11 subsection 8 subsection 2 inobata sarudzo yeSadc Principles and Guidelines, Zimbabwe inogona kugamuchira kurudziro yakaitwa nechikwata chakaongorora sarudzo idzi nechinangwa chekuwandudza kubatwa kwesarudzo dzinotevera, asi haimanikidzwi kuita izvi. Chikwata chakaongorora sarudzo dzemusoro 23 Nyamavhuvhu, icho chaitungamirwa nevakambo vemutevedzi wemutungamiri wenyika yeZambia Vanevas Mumba, chakati Zimbabwe inogona kuzivisa sachigaro webandiko rinoona nezvematongerwo enyika musangano iri reSadc Organ on Politics, Defense and Security nezvekuwandudzwa kwemabatirwo esarudzo kana ichida. Asi gwaro reSadc iri raudza mwoyo yeruzhinji rwavanhu veZimbabwe avo vanga vakatarisira nemaziso matsvuku kuti kuitwe sarudzo itsva munyika, sezvo Sadc yakanga ati sarudzo dzakaitwa munyika aive mahumbwe. Chimwe chezvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvakatarisira kuti kuchabatwa sarudzo itsva munyika mushure mekurudzira yeSadc ndivasimba raShemombe yarara.
But isusu sevana veZimbabwe nditi takatofanira kutora step yekusimuka timirire nyika yetu.
Asi vachitsanangura basa rechikwata chakaongorora sarudzo, muongorori wenyadzi zvematongerwo enyika uye vari chipanga mazano wemuri weAlgeria muZimbabwe vaGibson Nyikadzino vaudza Studio 7 kuti chikwata ichi hachina simba rekuudza Zimbabwe zvekuita.
Sadc Election Observer Mission haina simba rekuti inoisa zvidiso zvayo pane zvinenge zvabuda musarudzo dzinenge dzaitwa kana kuti zvinenge zvadanidzirwa nevanoongorora nezvekuona kuti maresults emaelections abuda fanike Zimbabwe Electoral Commission.
Vaenderera mberi vachiti vana venyika yechipikirwa kana kuti mapato ezvematongerwo enyika anenge achipokana nezvakabuda musarudzo ndio chete vangaenda kumataredzi mosva kuti aite mutongi maenzaniso, kwete vabva kure.
Vanhu vari kunzwa kuti pane zvakakanganisika vaenda kumataredzi mhosva vanoita tru kuti makoti challenges. Saka pari zvino hazviiti hakuna kwazvakamboitika kwekuti boka rinenge Sadc ringadzose zvakasarudzwa nevanhu.
Asi murwiri wekodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice Fatendai Ruben Mbofana vanoti garo ziva kuti manze mbudzi iri mumavhi.
Zvatakachitotarisara ndo zvakatobuda izvo zvekuti vachangoti zvakaonekwa zvakakanganisika pasarudzo dzakaitwa idzi muna August ngazvichigadziriswa tichitarisa sarudzo dza 2028. Zvatopfuura zve 2023 Sadc yatopedza nazvo.
Asi mukuru wezvidzidzo zvevanhu kana kuti Academic Manager for the Faculty of Humanities Botswana University of Technology Pretoria South Africa Mzwena Fundo Riki Munyanadzi Mukonza vanoti pakafanirwa kutsvakwa nzira dzekumanikidza Zimbabwe kuwandudza mabatirwo esarudzo munyika sezvo pave nemakore kusina zviri kushanduka.
Saka dai papaine nzira yekuti izvo zvaonekwa hurumende yeZimbabwe imanikidzwe iwane mamanikidzirwo ainoitwa kuti igone kuita gadziridzo idzodzo dzinodiwa kuti dziitwe.
Studio 7 anakwanisa kunzwa divi rehurumende maringe nenyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFredrick Shava vanga vasingadairi nharembozha yavo kusvika taenda pamhepo. Studio 7 yatadza kunzwa divi reZANU-PF nekuti mushandi mukuru muhofisi yezvekuburitswa kumashoko muZANU-PF waFarai Marapira vanga vasati vapindura mibvunzo yatakavatumira nezuro kusvika taenda pamhepo. Mutevedzeri wemukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reCitizens Coalition for Change kana kuti Triple C vaOstalo Siziva vanotiwo
togadzirisa kuti ite sungawirirano amongst the political parties, civil society, the church, mastudents neruzhinji rweZimbabwe kuti inogadzisa sei nyaya yesarudzo dzisiri kuitwa zvisiri pamutemo, so that we are able to cure and permanently resolve problem iri kuitika muZimbabwe when it comes to elections.
Vamwe vanoona nezvematongerwo enyika vakanga vagara zvavo vachikurudzira vari kupikisa zvakabuda musarudzo kuti vaende kumataredzi mhosva, asi vachiti mataredzi mhosva acho ari muhapwa dzeZANU-PF nokudaro hazvina zvazvinobatsira. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuPakistan ati varume vanga vakapakata zvombo vauraya vashandi vanoita zvekuvaka vatanhatu pamwe nekukuwadza vamwe vaviri mukurwisa kwavaita usiku hwadarika dunhu risina kugadzikana riri kuchamhembe kwakadziwa kumaodzanyemba reBaluchistan rinove dunhu riri kumuganhu weAfghanistan neIran. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai nyaradzai gumbo nzvanda vesangano reRosaria Memorial Trust iro rinoshanda riri kwamurewa uko vari kuwanikwa ivo vachirwira kodzero dzemwanasikana nemadzimai. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti chirongwa chenyu chakatarisana nei pari zvino.
Toziva gore rakapera commission yestatus of women yaisimbisa senyaya yekuti madande mutande asvikewo kumaruwa. Saka gore rino tiri kufarawo seRosaria Memorial Trust kuti takabatana neve UN Women. Takakwanisawo kuwana malaptop anosvika kuma20 nekugadzirawo senta yedu kuti ive neICT hub yekuti vana vari kumaruwa vakwanise vachikunge vachiwanawo makombyuta vachidzidzirawo vachiwana information zvichivabatsira kuchikoro. Saka ndinoona zvakakosha zvikuru kuti hurumende yedu yeZimbabwe iite kuti nyaya dzedande mutande, magetsi, zvikwanisiro zviwanikwe kumaruwa. Asi chero takabata izvozvo tikoona chingova nedambudziko remhirizhonga yekusangana nevana nekubhinywa kwavari kusangana nako. Nekuti pabasa ratinoita kuRosaria neshelta yedu svondo rapera iri rimwe mwana akanga atova mushelta akasununguka tatovambu yamshelta. Saka zvinorwadza kuona kuti mwana vane situation yakadaro.
Mabasa muri kubata aya muri kuabata muri kunharaunda ipi? Tanzwa muri kutaura kuti muri kumaruva.
Tiri kunyanya kubata basa ratinoita tiri mamurewa kumawadhi akasiyana-siyana kunyanya kuwadhi 8, 19 and 20. Asiwo tinobata zvakare tiri kuUzumba Maramba Pfungwe. Kwatangaka tiri neprogramu yakasimba nemadzishe yekuti madzishe aise mutemo wokubvisa dambudziko rekuroorwa kwevana vasati vasvika zera. Iyi programu yataibata navo neveUNICEF uye tine programu yatinayo kushamva yekuramba tichisimbisa kuti nhanga dzedu dzemumaruva vana vaende kuchikoro yati kuti modern nhanga. Haisisirengodzidzisa vana zvekuti mumba unopinda sei, mhuri inochengetwa sei, but modern nhanga dzedu dzekusimbisisa kuti vanaenda kuchikoro zvichengetedze iva neshamwari dzine pundutso uye pinda muwanano kana wasvika zero.
Munoona zviri nyore here kushanda navana ishe nevamwewo munharaunda?
Chekutanga kana tichishanda nemadzishe tinotiwo madzishe ndovano tungamirira isitovatsigira. Pabasa iroro totanga tataura kuti asa zvinokoshera pozisheni yachishi. Unonzwa madzimamba ese achi tiri kuda kuti munharaunda muve nebudiriro vana vedu nemhuri dzedu dzichengetedzeke. Pavanongotaura kudaro tinobva tati mhuri nevana dzingachengetedzeke sei kana tichisangana nembirizhonga newanano vana vasati vasvika zera. Saka ipapo madzishe anobva azotorawo matanho ekuti iwo semadzishe ndezvi ipi zvavangaite. Saka ndiri kutendawo kuti madistrict atiri kushanda iwaya vakapetawo zvisungo zvavo ivo semadzishe. Asi kuchinja mafungiro emunhu munharaunda mumwoyo make uye maitiro aanga achigara achiita rotora nguva. Asi ndiri kutenda kuti basa ratirakuita rakutanga kuratidza kuti vanhu vave kuona zvakakoshera kuti mwana aende kuchikoro arege kupinda muwanano nguva isati yakwana.
Panyaya iyi yekurodzwa kwevana vasati vabva zera zvakamira sei kunharaunda yamuri kushanda uye zveshuviro yenyu ndeyei?
Kuna takatarisa kumashonaland isi manhambers ari pasi zvishoma. Asi kana tiri kumashonaland central manhamba edu achakakwira zvakanyanya. Shuviro yedu seRosaria Memorial Trust uye mubasa randinoita sepanendiri kupan African Alliance on ending child marriage kuchisumudza zvakaita kuAU. Pia kutanga kuti mwana ngaakosheswe, mwanasikana kana mwanakomana. Chechipiri, mutemo yakadzikwa nenyika ngaitevedzerwe. Chechitatu, vana ngavakwanise kuenda kuchikoro vagoramba vari muchikoro uye kuti hurombo hwatinahwo mudzimba dzedu ngahurerutswe. Tiwanewo fundiso vana vasarodzwa zvichibva pakuti dambudziko rerombo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu, che our lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro namambo Nembire, vaClemens Nembire, pamusoro pemashoko atiri kunzwa, ekuti mumatunhu akawanda emunyika, mamwe madzishe nemasabhuku ndo vari kutungamira kuti nhengo dzebato rinopikisa reCCC dzinyimwe mbeu nefotereza zviri kugoverwa nehurumende pasi pechirongwa chemutungamiri wenyika chePresidential Input Scheme.
Aiwa ndinotenda vajonga akazvai mhuri yeZimbabwe igare zviva kuti mhanza yembudzi iri mumadzi. Tinondeva vanhu vanofanira kurarama murunyararo ndorwatokurudzira sevatungamiri vematunhu. Seregai tichange nekujetesa nyaya iyoyi. Nyaya iyi ndiri kunyanyoinzwawo pamasaisai atinenge tichiyama namasocial media nemaindependent newspapers mapepa akazvimirira vachinyora zvavo nhau. Tiri kuverengawo nyaya iyoyo. Ini mudunhu rangu vajonga kandemiri ndiuda kutaura chokwadi. Handisati ndasangana nenyaya iyi. Kutaura idi ndekwekuti mbeu nemafetereza kana zvichigovewa hazvigovewe nevanhu vakazembera kunyaya dzematongerwo enyika. Makore ese kumashure uku zvinhu izvozvo zvinogovewa nemadhumeni vakabatanawo nedzimwe nguva nemadzimambo nemasabinhu nemasabhuku. Hungu kurekomeso nzeve dzinonzwa asi hatisati ndanzwawo mudunhu vangu kuti pane vanhu vanyimwa mbeu nemafetereza. Uyezve zvinhu izvozvo zviri kutaurika vajonga akandemiri kutaura idi hazvisati zvauya sezvo inongova mhepo irungotina zvayo. Tichitarisirawo zvakare kuti mwaka wedu wezhizha waakuda kutanga zvingangouya asi pari zvino hapana chati chaakugovewa.
Kuitawo vamwe vatiri kunzwa mune mamwe matunhu kunzi vakatotiza misha nekuti inhengo dzebato rinopikisa. Menyuwo mudunhu dzirimo here nyaya idzi?
Mudunhu mangu inini randotungamirirawo nemamwe madzimambo akandikomberedza hatisati tazvinzwa kuti kune vanhu vakapisa musha nekuti ini kwandiri nyaya yerunyararo rato vavhangeri rato vabhaibheri. Pese kwandiri ndakupfuma nyaya yerunyararo. Hatidi kuonekwa mhuri yeZimbabwe tichipatsanurana. Kana kune zvazviri kuitika semadzimambo tinokwanisawo kubatsira kuti hatifambei tichiumba runyararo nemaitiro atinoita isusu semadzimambo patsika dzedu neunhu hwedu.
Sarudzo dzapera Changamire Nembire. Vamwe vanoti kana sarudzo dzapera dzimwe nguva nebudiriro mumatunhu umu dzinobva dzamira. Imiwo muri kufambisawo sei nyaya dzebudiriro?
Nyaya dzebudiriro dziri kufamba zvakanaka chaizvo. Regai ndingoti vajonga kandemiri gore negore kuna anonzi madevolution funds anouya. Saka kana madevolution funds auya budiriro inongoramba ichienderera mberi mumatunhu atogara.
Ibudiriro dzipi dzamuri kutevera mudunhu menyu?
Kuchera zvibhorani, kuvakwa kwemakirinika, kuvakwa kwezvikoro, kugadziridza mugwagwa zvichifamba zvakadaro. Hatingamire nenyaya yekuti election yauya ikapfuura. Aiwa, kutsikwe sadza hakuna musuwa, tinoramba tichienderera mberi. Budiriro dzatiri kutevera mudunhu menyu ndedzekuvhara makomba mumigwagwa tichigadziridza tine zvikoro zvatiri kuvandudza, zvatiri kuvakurudza isu sevabereki neutungamiriri hwedu tichitenga masimende tichigadziridza tichibatsirana nehurumende tichibatsiranawo nevanhu kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe nhasi Changamire Nembire,
vatenda vabvo vakandemiri shoko randotarisira vanori muzimbabwe nderekuti atirambei takabatana tiise pfungwa dzenyika yedu pamberi nyika yemhedi tirege kupatsanurana tienderere mberi neurongwa hwese hunenge huchiitwa hungave hwekurima kuvaka kugadziridza zvivakwa zvese tichienderera pamberi asi pamusoro pezvose hativewo vanhu vemuzimbabwe vanozivikana netsika neunhu hwavo semazimbabweni hwerunyararo togara tiri marunyararo tirege kupatsanurana.
Aiwa, ndatenda zvikuru, changamire nembire.
Aiwa, tinotenda vajonga.
Manga makateerera kuhurukuro yataita namambo Nembire vaClemens Nembire muchirongwa cheupenyu hwedu Our Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Ngezi Platinum Stars iri kuswedera pedyo nekutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League mushure mekudambura Chicken Inn nhasi masikati. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Vanotevera mutambo wenhabvu vanoti mukombe wegore rino uyu watove munzira kuenda kumaruwa eMhondorongezi. Vanoti varikuona pasina chimwe chikwata chinokwanisa kumisa Ngezi Platinum Stars iyo iri pamusorosoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League parizvino. Chikwata ichi chiri kutungamira Highlanders nemapoints matanhatu, asi Highlanders iri kutamba mangwana muBarber Field Stadium neCranbourne Bullets. Parizvino Ngezi ine mapoints makumi mashanu nemashanu. Muongorori wemutambo wenhabvu vaSamuel Mutau vanoti zvikwata zvisina mukunubira hazvisi kutora mukombe uyu, asi kuti mukombe uri kuenda kuNgezi kana kuFC Platinum.
Mutambo wegore rino wePSL iri kunakidza chaizvo. Ndikuona zvangu ndaiti Dynamos inotora, but haNgezi Platinum ndiyo uchaenda nechimuti. Muno muharara, I don't think so kuti pane mumwe timu ichakwikwidzana kusvikira paNgezi Platinum neFC Platinum. Pasi Ngezi Platinum inotora gore rineri, definitely inotora.
Mutsigiri wenhabvu vatina chemuseti vanoti parizvino veruzhinji ngavasanyeperane zvavo kuti ari kutora mukombe uyu ndiani kunze kweNgezi Platinum Stars. Mimwe mitambo yatambwa nhasi yapira seizvi: ZPC Kariba 2 FC Platinum 1, Blue Chips 0 Simba Bora 1. Mimwe mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League inove nhabvu yepamusorosoro iri kumangwana apo Highlanders iri pamusha neCranbourne Bullets. Caps United iri muNational Sports Stadium zuva rimwe chetero wange iri kuenda kuchiredzi kunotamba neTriangle kuGibbon. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Apo vagari vemuGaza vari kunzi vabude mune rimwe dunhu, hondo iri pakati peIsrael neHamas yotyirwa kuti ingangokanganisa kugadzikana kwedunhu reMiddle East rinonzi ndiro rinowanisa pasi rose mafuta edzimotokari akawanda. Hurumende inocherechedza zuva reInternational Day of Rural Women, iro rinocherechedzwa pasi rose richirangarira mabasa anoitwa nemadzimai. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Praxidis Jeremiah.